Manera kanaka murie Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 18 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuti chekutanga panyaya yakatobuda kuti anti-corruption ngaitwe sunga vanhu vekuparliament vakatenda iyoyo.
Pave kuita kunakurira nyoka menyu panyaya yekuti ndiani akapa basa kambani yeBlinat iyo yaida kutengesera dare reparamende macomputers nemalaptops nemari yakawandisa.
Uno go kanda mafaza pazi yo hurumende ichikudza kuti chidzidzo hachisati chadambuka uye kuti tinoda kutarisa kuti tione kuti zvatinazvo ndezvipi
hurumende inoti vashandi vambomira kuratidzira sezvo mutungamiri wenyika negurukota rezvemari muzvinafundo muzvinafundo mutulingwe vari kuzeya kuti vowedzera mari yakawanda zvakadii kuvashandi. Dynamos neHighlanders dzoburitswa mukombe wechibuku Super Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pave kuita kunakurira nyoka menyu panyaya yekuti ndiani akapa basa kambani yeBlinat iyo yaida kutengesera dare reparamende macomputers nemalaptops nemari yakawandisa. Bepanhau reHerald rinoti munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Govamatanga ndivo vakanyora tsamba kuna mabharani mukuru wedare reparamende vaKennedy Chokuda richivaudza kuti vasabhadhare kambani iyi mari yaida iyi. Asi pavabvunzwa neStudio 7 nhasi kuti vachaongorora zvakaitika here kuti kambani iyi ipiwe basa iri mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati paramende ndiyo yakatomisa kambani iyi nekudaro hapana chikuongorora. Asi dzimwe nhengo dzedare reparamende dziri kuti panofanira kuitwa ongororo. Kunyangwe hazvo malaptops emhando yepamusoro-soro achitengwa nemari iri pasi pezviuru zvitatu, paramende yange ichida kutengeserwa malaptops aya nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe. Studio 7 yaedza kubata vakuru vekambani iyi asi nharimbozha dzavo dzange dzisiri kudairwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vamaDr Chivasa.
Kuti chekutanga panyaya yakatobuda kuti anti-corruption ngaitwe sunga vanhu vekuparliament vakatenda iyoyo. Maofficers vekuparliament anga ari involved asi anofanirwa kusungwa. Pafanirwa kusungwa futi madirectors emacompanies ayo akapuwa tenda iyoyo nekuti ndo vanhu vari kuita uori. Vanhu vava vanga vachisungwa. Asi kuti tiri kutiwo isusu sebato reNC vanavavanga vaziva kuti ZANU-PF ndiyo chai chaiyo hurumende iripo zvese zviri kuitika zvouori zvinokonzerwa nekuti hurumende yeZANU-PF iripo ndiyo inenge ichipromota zvinhu zvakadaro zviitike. Saka nguva dzisari dzakabvire dzasvika havapa hunge achivhotera nemapato anehuori akaita seZANU-PF amaochagwa mamwe mapato asina uori.
Asi tiri kunzwawo kuti kambani yakapuhwa mamwe matenda akati wandei wandei muhurumende poitwa sei ipapo?
Ndizvo zvatanga tichitaura tichiti nyaya yakazongobuda kuparamende inogona vachinguva nyaya imwe chetewo zvayo yekutotadza nyaya dzakawanda dziri kuitika seizvozvo zvokuti kambani inonzi inenge ichiwanikwa iri pamakambani anopuhwa forex kureserve bank inowanikwa ichipuhwa matenders dzimwe nguva kubhindura dzimwe nguva muHarare inopuhwa nemagovernment dzimwe nguva inopuhwa nemaparasitos ayaya makambani zvokuratidza kuti kambani ikambani inotoshandiswa kuita uori ikambani uori. Zvakadaro hatifanirwi kana kutomboti pange pasina tsanangudzo yakatokwana kuti zvimbotoonekwa kuti payambotopiwa matenda ipapo matenda hazo ayayapuwa ya hiku jirelupuwa matenda mbao ili kutiyakani jikwansa yere mtu supply zunzu hazo za waipuwa na uzuwa za mtu ili kamba ni nosyandiswa kita uwori ni mbaba rengu harimu mbenda wani masimba muru mungu
asika iyo urumende ili kuti ndoo ya kazo fushunura shangazu shiti kaiji nekudaro ili kukwanisa kurwisa uwori
aiwa hizo za zinapasa zinitikuwa zinizakazo uone kwa pangina tuwa peni basi kuti nyaya ino toho ruwaza ndiye kuti wana wakanga watu wapu watenda kutombo shika pa kuti munu anopu watenda ajipu watenda yegu tenga zini za dino wana zezo zizakapa anoji unonzi kwanzi watenga mbu jato waitenga $1,000 zini zinga nzisiki zezo saka tupu wa nyaya kuti wakanga watu watenda ndo nyaya kuti kushoro poza uwe kuti urumende kana itara kuti iwa kana jato waka wangu uona isa katika kuma matenda isa wapu wata uona watari sairewa kama usaha zilipa mtemo watari sairewa kama uti zingaje zizaka itwa sirepe zilipa mtemo saka isu juzo daewa itanangu jezi zindo zingudunia kutosha tirisa
mutawari webato rinopikisa National Constitutional Assembly vamando kuchivasa vachitaura variparunare muarare Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti bazi rezvemari riri kuenderera mberi nekuita tsvakurudzo yaro panyaya yekuti vashandi vowedzerwa mari yakawanda zvakadii nekudaro hapana chikonzero chekuti vashandi vehurumende vakande mapadza pasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaimbisa kuwedzera mari muna gunyana uno asi vashandi vehurumende vari kuudza Studio 7 kuti vanenge vakangogarira guyo sembwa sezvo pasina chiri kubuda. Vamwe vashandi vanoti vacharamwa mabasa kutanga musi wa 26 gunyana. Masangano makuru anomirira vashandi vehurumende anoti reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions nere Federation of Zimbabwe Educators Union akati ari kutora danho rekuramwa mabasa. Mugoziya nezvenyaya iyi Tabata vamavhima.
Vane mapfumo acho kunyanya ndeve Ministry of Finance and Economic Development uye mukuru wenyika hurumende vanofanira kutanga vaudzwawo kuti ndizvo zviripo inovotumidza kuti zvinoitika here kana kuti hazviitiki saka avo vanozonoenda munaurirano nevashandi vanenge vakabirira hurumende vanoenda vave neruzivo igogo saka ruzivo igogo ndezvakakamirirwa kana zvangovepo zvoreva kuti maurirano dzoitika vashandi nehurumende zvinenge zvabuda imomo ndezvinozoziitiswa
saka hapana hapo nguva yati yatarwa kuti munofunga kuti zvingaapire rini zvekutaurira namurumende
yes asi chandoda kuti vashandi nenyika yese vazive ndechekuti hurumende haisati yaita renege kana kudambura promisi iyoyo yatakaita inongove nyaya yenguva uye kuongororwa kuri kuitwa neiro department iroro neministry of finance and economic development uye maapprovals anenge achidiwa
saka kuri kuti pazoitwa chibvumirano mari inenge yakubackdatewa here muzvinafundo kana kuti zviri kubazi rezvemari
vanotiudza kuti zvinogoneka here kuti iitwe backdated nekuti inotanga rini kupiwa vanhu kana ichinge yabvumiranwa nayo ndo patiri
ko vamwe vatotanga kuti aiwa ngatikande mapadza pasi nekuti hurumende haisi kuratidza kuzvipira
unogokanda mapadza pasi iyo hurumende ichikudzai kuti chidzidzo hachisati chadambuka uye kuti tiri kuda kutarisa kuti tione kuti zvatinazvo ndezvipi zvinogona kuitika ndezvipi wogokanda mapadza pasi sei vanhu vose vanofanira kuziva kuti nyika inofanira kutongwa ichitarisa zviri objective kuti maresources atinawo atinogona kupa vashandi ndezvipi nokuti katikangoti tava kupa percentage yakati izvo zvisingagoneki zvino hazvibudi zvakanaka uye tinogona kuti tiri kuda kupa percentage yakati asi
kana taongorora totoona kuti kudati ngakugona kupfaya yakati kure idarika ipapo. Saka ngavareke ii process iri kuitika iitike kuitira kuti hurumende igoziva kuti areviews acho anenge akamira sei.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain neCanada dzinoti Eritrea yaudza mauto ayo kuchagare akagadzirira hondo mushure mekunge kurwisana kwatanga pakati pehurumende yeEthiopia nepakaipandukira veTigray People's Liberation Front kana kuti TPLF. Kurwisana uku kunotevera chibvumirano chainge chambonyoreranwa muna kurume asi chisiri kuremekedzwa. Kunyange hazvo verudzi rweChitigray vari kuti vakagadzirira kupinda muhurukuro dziri kuda kukokerwa neAfrican Union, vehurumende havasi kupindura kuti vanoda kupinda muhurukuro idzi here kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kuLondon kurufu rwamambokadzi Elizabeth, uko avo vari kutarisira kuradzikwa musi wemuvhuro anova mangwana. VaBiden vakasvika nezuro. Asi kurufu uku pane vamwe vasiri kufara nekukokwa kwakaitwa mambo wekusaudi Arabia Mohammed bin Salman, uyo ari kupomerwa mhosva yekuva nechekuita nekurayiwa kwemutori wenhau Jamal Khashoggi muna 2018. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Inini ndonzi Alan Chiboyi, ndini president wevadzidzi wese paUniversity of Zimbabwe, iya muchirungu yavanoti FRC president.
Mukoma Alan, taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotungamirawo mauniversities ese kana kuti chancellor vachitivo mari dzakawedzerwa paUZ nekune mamwe mauniversity nemacollege imari dzakakodzera nekuti muZimbabwe mari dziri kubhadharwa kumauniversities uko dziri pasi chaizvo tichitarisa dziri kubhadharwa kune mamwe mauniversities mudunhu reSadak.
Zvinorwadza mukoma kuva nemutungamiri wenyika asingamvisisi zviri kuitika paground. Kutaura kunoku vaMnangagwa, munhu ari kunyatsa kuziva mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Masivo sefanzi wabereki wedu warairidzi, masoja, mapurisa, wanamukoti vari kutambira mari iri pasi pezana remaUS dollar iri equivalent kuZimbabwean dollar kusvika pa 70,000 RTGS. Ona university ichisimudza mari kubva pataimbobhadhara kuenda pa 500,000 RTGS Zimbabwean dollar. Wonzwa mutungamiriri wenyika woti mari iyoyoyo iri justifiable ezvisi tiri kugara kana kuti University of Zimbabwe kana kuti zvimwe zvikoro zvese zviri pachidanho chezvikuru kupunda masecondary schools ari kurarama kana kuti ari minivharomendi yayo yega. Yeti tiri kuoparata tiri munyika iri kutungamirirwa nawo futi vaMnangagwa vacho vari kutadza kupa vabereki wedu mari dzakakwana dzemuhoro kuti tikwanise kunga tichiendeswa kuchikoro. Zvosiririsa, zvorwadza kuti vabereki wedu vari vashandi vehurumende vari kuda mwedzi gumi nemiri gore rese kuti vakwanise kunga vachishanda mari yekuti vabhadharire mwana mari yechikoro ari kuUniversity of Zimbabwe, uye vakwanise futi kunga vachibhadhara mari yechekugara iye yatinoti accommodation fee.
Vari kutioka pane mari dzezvikwereti dzinopiwa kuCBZ, asi vari kuti imi vadzidzi hamusi kuenda kunotora zvikwereti izvozvo.
Kuenda kunotora mari aya anonzi maloan kunoda muchirungu inonzi egarantua kana kuti munhu wekuti inini kana ndazotadza kubhadhara mari iya munhu uya anokwanisa kumirira kuti mwana akatadza kubhadhara mari soto ukwani sanga nichimira nichisati mzangu takapika na hili moto kama hili imba moto kora imba yangu kana moto yangu mshule munga mwana jiza kazi honga hapa nisa ugadela mari ende ini advane jisazane ziripo ndiye kuti mari zacho zino ita kutolo wa ini ya period of 6 months unenga ufani watu akari nga wabu jisira mari yoyo isusi usela anawe na prison farmers ano gara ma raw areas wakaita wanana unzumba kukunana bumba kwese kunana mtoko mzalabani honge vali atina wabereki varima civil servants wanokwanisa unga wachimira kuita magarantua zinopa izo kuti zongoi tendera vana vashoma tikamutsa vana vashoma vari kumayunivhesiti kuti wawane access yekunonotora mari dzacho dzemaloan asi kana usina anyone anokwanisa kumira as a guarantor haukwanisi so chikumbiro chedu isusu semastudent chiri pachena ngavatipe mari todzidza tapedza kudzidza tozodzosira mari mushure maunga watipa mabasa.
Ko zvavari kutika mamwe mainvesta ari kutobhadhara mari iri pasi kudarika mamwe kudarika zvimwe zvikoro zvesekondari neprimary
nekuti zvimwe zvikoro zviri kubhadhara mari yaka ndopatinozvedzoka takutaura kuti dzimwewo nyika dziri kupa tertiary education for free sanga wangotipo tertiary education for free
mazuva apera tanga tichionawo vadzidzi vachisungwa mukatoziva kuti zvinhu zvakamira sei painvest of zimbabwe apa
zvinorwadza constitution yananditambotaura kuti nezvare pasection 59 inopa kurudziro kana kuti mupumiro kumacitizens kuti vava vanenge vanenyinyiti vanobvumidzwa kunga vanga vachipetishina mushure mezvo vanobvumidzwa futi kuti vanga vachiratidze but zviri pachena kuti hurumende yedu nemapurisa nemasoja neadministration yatiinayo pauz pavanoverenga bumbiro remutemo vanojamba pegi ine provision 59 of the constitution. Why? Because vana pavakatanga kuratidzira musi wemubvuro wiki ratabva iri tine vana 14 gumi nevana vakasungwa vakaendeswa kwavo ndio police station kwavakamwanopiwa nemhosva yekunzi vaita disorderly conduct vachitanga futi kumbunyikidzwa kunzi bhadhara imari yefaini kuti mubune muno vamwe 12 vakatobhadhara gumi nevaviri vakabhadhara vamwe 2 vakaramba vati hatina mari yatinobhadhara ndoi kubhadhara mari tinenge tabvuma kuti tapara mhosva hande kumatarezi mhosva wana vakaenda kumatarezi mhosva vakabuda vasina mari yechibatiso yavanga vambobhadhara asi vari kudzoka zvakare mukoti musi wa29 toita futi vamwe vakasungwawo kuti nemusi wechitatu vari vashanu vakaenda kupolisi vakandibhadhara imari yefaini vakaramba vakaenda futi kukoti musi wefriday vakabuda zvakare pasina mari yechibatiso yavanga vabhadharisa vanodzoka futi mudare mumazuva mashoma ari kutevera ndo mamiriro akaita zvinhu kusungwa kwaakuri kuitwa vadzidzi pauniversity of zimbabwe.
Vaallen Chipoi ndivo vanotungamira vadzidzi pauniversity of zimbabwe vanga vachipindurawo mashoko anyorwa mubepanhau resunday mail nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitsigira kuwedzerwa kwemari dzechikoro kuzvikoro zvepamusorosoro. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Jesu simba rangu
simba rangu.
Akadiitwa Wande pachirongwa chedu zvechitendero nevateereri vese vanoteerera chirongwa ichi. Ini ndine mubvunzo wandinawo wekubvunza kuti chinopa kuti pachikristu titi isusu makuhwa hafaniri kurohwa inyaya yei inopa kuti chiwanhu ichi chinzi hachina kunaka pachikristu? Ivo vakuru vekare vaichiita kubva kare nakare vachiti munhu anenge afa ari munhu uye anenge a munhu mukuru anonzi anoitirwa chiwanhu ichocho. Ndoziva kuti chiwanhu nechikristu pane pazvinopesana pakati wandei but pamwe pacho zvinenge zvichida kutiendera nei nokuti patsika dzechiwanhu panodzidziswa kuti vanhu vagare vachiita zvinhu zvakanaka ende kana pachikristu tinodzidziswa kuita zvakanaka ende uye vakuru vedu vekudhara zvaindova zvichinzi pakupira kwavaita kana kukumbira mvura kana chii waizoti mutisvitirewo kuna musika vanhu kureva kuti vaiziva kuti kuna mwari ari pamusoro pemaancestors avo kana kuti toti vadzimu wavo wavanenge vachikumbira waya. So ipapo paru kundinetsa zvakanyanya panoda kuti wafundiswa kuti batsire
emanheru akanaka vatereri ndinoitwa Pastor Rebecca Makai ndoda kuti ndipindure mubvunzo uyu wekuti kosei isu makristu tisingarovi kuva kana munhu achinge afa ndoda kuti maita mabvunza zvakanaka mukataura kuti mukristu chiko chinombonzi mukristu chekutanga mukristu munhu wakasiya zvaaiita kare akapa upenyu hwake kuna Kristu saka Bhaibheri soko ramwe rinoti ava chisikwa chitsva robva rati zvakare zvatopfuura zviro zvose zvava zvitsva saka kana mukristu achinge ashayika kana kuti mukristu achinge ashayikirwa tinoviga tinochema tinorangarira yatinoti memorial iya kurangarira mabasa ake aiita chinyaradzana pamwe chete hazvina kuipa izvozvo zvinokosha hatisi hatisi kurova guva kana munhu afa tichinyaradzana tichichema pamwe chete toviga tiri kungonyaradzana nekurangarira mufi wedu ndochekutanga chechipiri hama dzedu dzakafa hatidzishore kuti dzakafa saka tifane kutaurwa kana kuti aiwa tinodzirangarira zvatinongoitawo masaints ari mubhaibheri tinotaura nekuda kwana Peter ana Saint Peter ana Saint Paul tinovarangarira tichitaura mabasa vakaita tichiparidza nevafi vedu hatirambidzwe kutaura zvakanaka zvavakasiya vaita panyika hatirambidzwe kuvaita ona ane miromo yedu zvedu kuvakudza chinozoshata ndochekuti maakuchida kudzora mweya wemufi manje ipapo manje ndopanoshata maringe nebhaibheri hazvienderane nekuti mukada kutarisa soko ramwari rinokombeya rufu nekurara tinoona mune magwaro akawandisa anotaura kuti kana tichinge tafa tavata hatichisina chatinoziva hatitombozivi kana kuti nguva iri kupfuura here kana chichiri kuitika chakatikomberedza ndo zvinonzi rufu izvozvo bhaibheri tikada kuritarisa kubva pana Ecclesiastes chapter 5 Paridzi chapter 9 verse ya 5 nechirungu rinoti for the living know that they will die but the dead know nothing their love their hatred and their envy have now perished kureva kuti kana munhu achinge afa hakuchisina maringe nebhaibheri hakuchisina chaachaziva imi vapenyu ndimi munenge mune nyaya dzenyu dzamuri kuda kuti muitire munhu iyeye asi maringe neshoko ramwari munhu iyeye hakuchisina chaachaziva nguva ichazosvika maringe nesoko ramwari pavanhu vachamutswa mukuti tibatane pamwe chete naKristu kana hwamanda ichirira ndozvinotaurwa napauro muna varoma chapter 2 verse 7 yaanotaura kuti tichabiswa mumiviri inoiyi yatinayo iyi topfekedzwa miviri inobwinya kana Kristu achizodzoka saka ndikuda kuti ndingotaura nechiti hatirovi makuva nekuda kwechikonzero chekuti kana munhu achinge afa watoenda zvachose kana munhu achinge afa wavata haachadzoki
tinotenda Reverend Rebecca Makaya vatereri kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka hwande ndichiti musare zvakanaka
tinotenda tanonoka hwande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munau dzemitambo tombotarisa zvabuda mitambo yemakota finals echibuku Super Cup Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
FC Platinum yapinda mufinari yechibuku Super Cup yarova Dynamos 4-2 nemapenareti mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 0-0 munguva yakatarwa Mitambo miviri yasangana zvikwata zviri izvi. Yapera iri mangange 0-0 kuratidza kuti zvikwata izvi zvakaenzana pamasimba. Asi mutambo wanhasi wapesanisa matambiro avo mushure mekunge wapedzwa nemapenareti apo Brian Banda akanda chibodzwa chaitisa 4-2 FC Platinum ichikunda. Mongororo wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti FC Platinum inokodzera kukunda mumutambo uyu. FC Platinum yave kusangana neHerentals masemifinari emakwikwi aya zvichitevera mubatanidzwa wezvikwata waitwa mushure mekupera kwemitambo yanhasi. Herentals yakarova Manika Diamonds 2-1 nezuro National Sports Stadium kuti ipinde masemifinari. Captain weHerentals Brighton Majarira anoti havasi kusandura maitiro ematambiro avo kusvika vatora mukombe wechibuku Super Cup uyu.
Hatongopfuura mberi nezvataita vese kumashure uko, hatimbo hatichinjeri uchita kuenda kumana, tongoita tongoprogresa nezvatasingoita. Zvatasingoita kuti trainings kubva chibuku chatichitanga ndo zvatongokontinya nazvo zvikatasvika kupatira kusvika mupfuma.
FC Platinum ndiyo yega yakambotora mukombe uyu yasara mumakundano aya mushure mekunge Highlanders yarohwa 1-0 nevavakidzani vayo veBlauwe Chiefs. Izvi zvave kureva kuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Caps United, Dynamos neHighlanders hazvisisimo makwikwi echibuku Super Cup. Blauwe Chiefs yave kusangana neBlack Rhinos iyo yarovawo Chicken in 10-5 nemapenareti. Semifinari echibuku Super Cup ariko musi wa15 gumi guru finari ichizotambwa musi wa19 mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko atatambira anoti Lancelot Mapfumo aimba nechikwata cheBlack Spirits chinotungamirirwa nemukoma wake Thomas Mukanya Mapfumo. Ashaya anonzi ainge arwara kwenguva yakareba nechinofungidzirwa kuti chirwere chegomarara. Lancelot airidza ngoma nezvimwe uye akashanda nechikwata ichi kwenguva yakareba. Studio 7 yaedza kubata Thomas Mapfumo kuOregon muAmerica maanogara asi yakundikana. Ko kambo ndiana paradza musha kubva kuna Thomas Mukanya Mapfumo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Pave kuita kunakurirana nyoka menyu panyaya yekuti ndiana akapa basa kambani yeBlenat iyo yaida kutengesera dare reparamende makombiyuta nemari yepamusoro-soro. Highlanders neDynamos zvoburitswa mukombe wechibuku Super Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isi.